nyaya iripo ndeyekuti makanzuru nhamo iri mumakanzuru ndo muna vanhu mumakanzuru. Saka ukaona mumakanzuru zvisiri kufamba zvinoreva kuti nyika yose yatambura, zvinoreva kuti zvinhu hazvisi kufamba. Tinofanirwa kuzikamwa ndechekuti ngatimbodzokai kumaelections a2013 aya muna July. Tosvika mumaelections vachombo vakati makanzuru ose zvikwerese zvanga zvina vanhu zvose ndabvisa. Ndokusiya makanzuru asina kana sendi mupoketi dzavo. Ndokudzidzisa vanhu kuti kana election youya vachombo vachakanzura kuti zvikwerete zvose. Saka vanhu vakamirira maelections a2018 vachitarisira kuti vachombo vachabvisa futi nyaya yekuti zvikwerete zvaive kubhadharwa. Ndo zvauraya makanzuru. Isu takazviziva kuti imwe nhambo tinofarira n'anga ichabata mai. So ndodambudziko rataita irori inyaya yeplani yakaitwa namachombo yauraya makanzuru.
Vachiri mumhanzi, manzwa zvataurwawo navazvidzai, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Vazvidzai vanotaura havo zvavanoda, asi dambudziko riri muZimbabwe nhasi rinoburikidza mumakambani not necessarily makanzura idambudziko rakaunzwa neveMDC rinova riwo bato ravazvidzai vakati nyika ngaive namasanctions. Vachombo vaizama kubatsira vanhu kuti vedwe namasanctions amakaisa aya ndimwe vanhu veMDC makazviti makahwina makanzuro vana ava havana kana makobiri makambani zaari kuvharwa. Saka ishort circuit pachirungu yatingada zvidi kutaura kuti zviri kutaura vazvidzaizi handizvo. Nyika ndeyedu. Hazviiti hama dzangu kuti mumakanzuro imomo kwakuna vazvidzai ikoko vanhu vaipana mazi mari akawanda wanda amadhora amusingawani imimi vanani vana Jonga Kandimire muri ikoko America. Izvozvo vazvidzai vaizviona. Asi nhasi uno havana kumbotaura nguva yavo vaiiri kukurumende kuti redway mari dzatinopa vanhu dzadziiti nokuti mari haisati iri yedu. Asi nhasi havo vasvetuka vakuti no iwa mabasa ani avachombo mabasa egovernment ezanupf. Ndo zvandombogara nditaura pachirongwa chino ndichiti nyika inonzi Zimbabwe ndedu vanhu vatema. Ngatiregei kuti kana tinge tiri pazvirongwa izvi radio kana TV tiite mapolitical scoring. Ngatigadzirisei nyika yedu simple and straightforward.
Vazvidzai,
chokwadi chiripo ndechekuti pahurumende yekushandira pamwe zvinhu zvanga zvichifamba zvakanaka. Vashandi vachitambiriswa mari vachiinda kumisha vachitenga nhumbi dzavana vavo maservisi mumakanzuro achiita zvakanaka. Hekani vakaita bora mugedhe titarisaone manje zvinhu hazvisi kufamba. Masanctions iwaya anotaura kuti masanctions akanga aripo painclusive government asi vanhu vaitambira mari maservisi aiimburuziwa. Kukonewa basa kwehurumende yavanhu vasingachazivi kuti vozviita sei.
Vachiri mumhanzu, nyaya iyo
kana tichitaura ngativei namafacts. Tiri kutaura nenyaya yekuti kune corruption. Ivo vanoziva navakuru vavo mari dzavakatengerana dzimba navakuru vavo vomupati wavo vanozviziva mafiga zaipo. Chii chavakaita nazvo? Hapana. Inyaya dzavanoti ndei ndedzecorruption idzi. Handimoona vanhu vachiroborana mazanana amazi mari yavo aibva kupi? Inyaya dzecorruption iri mupati yavo iyoyo yazoikonzeresa kuti izodambuka napakati napakati. Saka ndichiti hazvibatsiri Jonga Kandimiri kuti titaure zvinhu zvisina musoro. Seni ndinoprefera kuti ngativake nyika yedu.
Ndobvunza kuna vazvizai mubvunzo wekupedzisira kuti zvii zvamungakurudzira kuti matambudziko aya agadziriswe?
Vanhu vakaba maelections havazivi zvokuitisa pawa yavakatora iyi. Vari kuiteka sechindori munzeve vasingagadzirirani. Tinotarisira kuti vakati tatora pawa tigadzire vanhu vakapromisa 2.2 million mabasa ngavatipe.
Vachiri mumhanzi, mashoko enyu ekupedzisira.
Ndingapindira here pavajonga Kandimire?
Ndipei mashoko enyu ekupedzisira.
Chikumbiro tiringoti maZimbabweans ngatisevenzei, ngatishandei, ngatiraramei, ngatifungei kuti nyika ino inonzi Zimbabwe ndeyedu tose. Tisava noumwe anobuda kunze kwenyika achikumbira kuti mhuri yeZimbabwe itambudzike. Ngatishandei pamwe chete.